manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 8/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia.
Zvese izvi hazvifani kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzokurudzira African Union kupindira mugakava riri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo mbiri dzeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakabvisiswa mari yechibatiso pane imwe mhosva yadziri kupomerwa dzinonzi dzasungwa zvakare nhasi apo dzaenda kumapurisa kunozviratidza sezvakatarwa nemataredzi mhosva apo dziri kutongwa dzichibva kumba. Mumiririri wembizo mudare reparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiririri weRedcliffe vaLloyd Mukapiko vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva isati yazivikanwa pataenda pamhepo. Gweta ravachikwinya vaBrian Duve vatenda kuti vachikwinya vasungwa. Vaviri ava pamwe chete nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato reMDC kusanganisira mumiririri wemukobha vaAmos Chibaya nemumiririri wechiwundura vaLivingstone Chimina vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyo yakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vachibaya vakasungwawo zvakare musi wa 1 mwedzi uno vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vanoti zviri kuramba zvichiitika zvekusunga nhengo dzavo inzira yehurumende yekuda kushungurudza bato ravo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMonzora.
Hongu mashoko atiri kutambira kubva kukwekwe ari kutaura iwo kuti vaMukapiko pamwe chete navaSettlement Chikwinya vasungwazve nemapurisa. Izvi hazvitishamisi nokuti mapurisa akazama kuzviitazve pana vaChibaya. VaChibaya sekuziva kwamunoita vanga vapiwa kuti vabhadhare mari yechibatiso nedare guru reHigh Court, asi vachingobuda muhwahwa prison vakabva vangosungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva isina kana nematuro ese. Pari zvino hatisati akuziva kuti mhosva chaiwo iri kupomerwa vaChikwinya navaMukapiko chii, asi tinoona kuti hurumende iyi iri kungodaro kuda kumbunyikidza kodzero dzemamembers of parliament eMDC kuda kukanganisa mafambisirwo emabasa emuMDC.
Tinoona kuti vakawanda vebato renyu vanenge vari kutotyirawo upenyu hwavo nemasungirwo ari kuitwa vana. Mati mamboedzo here kutsvaga kumapurisa kuti chii chiri kuitika?
Mapurisa haaziriwo ega ari kusunga vanhu. Kune chikwata chinonzi Feret. chifereti chinenge chine mapurisa, masoja, ma CIO. Kwa zungoto wanu oswa wanenge wachifamba wakavasina kuteka ma uniform wachungo sunga wanu. Asikatino ziva ndeche kuti magrupa aliku sunga wanu haya. Ndee urumende nokuti hakuna kana mume wao ati asungwa. Vajinji vemu MDC. Vari kuchikisidzirwa, vari kuchairwa mafoni kuchikisidzira, vari kurejerwa dzimba dzavo, vamwe vari kuroverwa vabereki kana kuroverwa vana chaivo. Saka hii tsika yatongo vapo yechihurumende ichi.
Tinoona kuti makamboedzawo kuti munge muchipira nyaya kumutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda. Pane zvavakabatsira nazvo here?
Hapana zvakabatsirwa nazvo. Takazama kusimudza nyaya iyi kuSenate zvakare pamwe chete nekuNational Assembly. Asi vakuru vekuSenate ava neve kuNational Assembly vamudenda namai chinomona vakuru vakuru vanogara mumapolitbureau ezano PF. Havana zvavanoita, havana zvavanoita. Asi isu tiri kuti kana paine zvinofanira kugadzirwa muZimbabwe muno, panofanira kuwana mutongi gava anobva kune imwe nyika. Totaurirana zviri kunetsa muZimbabwe muno. Kwete kuti vamunangagwa vanova ivo vane hurumende iri kurova vanhu, iri kumbunyikidza vanhu, vane masoja nemapurisa ari kubata chibharo madzimai nevasikana, vange vari iyozve vanoita sachigaro panenge pachitauriranwa. Izvozvo hazviite. Tiri kuda kuti nyika dzese dzipindire nokuti zviri kuitika muZimbabwe hazvichatobatsiri zvachose.
Avo vanga vari munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti reAmnesty International, reHuman Rights Watch neOxfam International anyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba achivakurudzira kuti vatore matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekodzero dzevanhu. Masangano aya anoti ari kunyanyoshupikana nekuramba hurumende ichisungurudza vanorwira kodzero vemasangano akazvimirira, vashandi, vanopikisa pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kumusangano weAfrican Union kuEthiopia. Mumwe wevatevedzeri vavo vaKembo Mohadi ndivo vakafanobata chigaro chavaMnangagwa apo vanenge vari kuEthiopia. VaMnangagwa vari kuenda kumusangano uyu zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe zvichitevera kuurayiwa kwevanhu vanosvika gumi nevanomwe mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Vasati vasimuka munyika, VaMnangagwa vakatumira nhumwa dzavo kunyika dzemuAfrica dzinoti gurukota rezvekurima vaParents Shiri kuKenya neTanzania, vaChristopher Mutsvangwa kuZambia, vaPatrick Chinamasa kuNamibia neBotswana, paine chinangwa chekuudza vatungamiri venyika idzi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti gakava remuZimbabwe rinogona kupinzwa mudariro kunyange hazvo Zimbabwe isiri paurongwa hwezvinhu zvichakurukurwa. Gore rino nyaya hombe ichakurukurwa ndeyekutarisa nzira dzekupedza upoteri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDehwa Mavhinga vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano uyu unopinda mukana VaMnangagwa pamwe chete neAfrican Union kuti varatidze utungamiri nechido chekugadzirisa zvinonetsa munyika dzese dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe.
Chakakosha ndechekuti dei VaMnangagwa vakumbira rubatsiro kuti vakuru veAfrican Union vapindire kubatsira kuyananisa muZimbabwe pedza mhirizhonga nebopoto uyezve kukurudzira nhaurirano dzechokwadi dziri pachokwadi pakati pemapato makuru ezvematongerwo enyika nevanhu vezvaro vari masangano akasiyana-siyana vechitungamirwa nevekereke neZimbabwe Catholic Church.
Dingindira kana kuti theme yeAfrican Union gore rino inotarisa pamusoro pezvizvarwa zviri kudzokera kunyika dzavo, vapoteri neavo vakatiza misha yavo asi vari munyika dzavo. Zimbabwe imire sei kana takatarisa dingindira iri?
Zimbabwe idambudziko nekuti ndiyo imwe yenyika dziri kuchamhembe kweAfrica iri kukonzera zvikuru sei kuti vakawanda vatize misha yavo nyaya kutya kuti havana kugara zvakanaka kuda vakagara mudzimba vangapondwa saka vazhinji vana veZimbabwe vari kuyambuka rudzi mupopo vachinopotera South Africa tinozivawo zvakare kuti mukati meZimbabwe tine zviuru nezviuru zvevana veZimbabwe vagere mumatende nemutapi vasina pekugara pakanaka
chii chinofanirwa kuitwa kana kutaurwa neAfrican Union kuZimbabwe kuna vamunangagwa
African Union haifaniri kungoita zvekutaura nezveZimbabwe navamunangagwa vari kunze kuaddis kuEthiopia uko vatungamiriri veAfrican Union vanofanira kutumira nhume dzinoremekedzwa dzinyakwa dzakarerekera dzine rukudzo dzoenda kuZimbabwe kunozvionera nemeso kuti kochii chiri kuitika dambudziko nderipi rinoita kuti vanhu varohwe mudzimba dzavo nemauto vanhu vatsungwe pasine mhaka vamwe vapfurwe vachifa veAfrican Union voedza kugadzirisa kuyananisa nekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti kana ichida kuenda mberi senyika haigone kuenda mberi isina kuremekedza bumbiro remutemo kuremekedza mutemo kuremekedza kodzero dzevanhu dzakasungwa pambariro dzemutemo dzebumbiro remutemo renyika ndo zvinodiwa kuti zviitwe izvozvo tine zvese kungava kuvaraidza hako nguva chinodiwa ndechekuti pave nekuremekedzwa kwemitemo mukati meZimbabwe nevabati vemitemo yacho nevatungamiri venyika
avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadehwa Mavhinga vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tichiri panyaya yeAfrican Union, nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti sangano reAfrican Union harisati raratidza kuti riri kushushikana nematambudziko ari muZimbabwe kuburikidza nekunyarara kwarakaita. Nyanzvi idzi dzinoti African Union inofanirwa kunge yapindira kuitira kuti ribatsire kugadzirisa zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Tabata murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale muparamende, amai Margaret Dongo, kuti tinzwe maonero avo.
Matambudziko ese ari kuita muno muAfrica aifanirwa kutanga akatariswa neAU nekuti ndo basa vaifanirwa kuita mubatanidzwa wavo unovapa kodzero yekuti vaone matambudziko arimo kwese kunoitika mhirizhonga muri muAfrica vanofanirwa kunga vachionekwa vachiona zvekuita nekuti kana nyaya dzinonesa mukatarisa kunana Nigeria, mukatarisa kunana Somalia, mukatarisa kunana Nairobi, mukatarisa muZimbabwe dzese izvi hazifaniri kupindirwa nenyika dzekunze dzekunana America kana kunana Britain. Ivo ndo vanofanirwa kutanga vachitarisa nyaya dzemuAfrica mavo kuti chii chiri kuitika uyezve tozvigadzirisa sei.
Kosadak inenge ichikwanawo papi?
Sadak is part of AU. It's just that they are in the southern region. You know how we are divided. Kune SADC, kune eko, inonzi South Africa. SADC inokwana pamusala pekuti ndovari padhuze nesu, ndovavakidzani nesu, ndovanoona nhamo yedu kana tikafa nenzara, tikachema ndovanofanirwa kutanga kunzwa. Naizvozvo kana pakaitika mhirizhonga, SADC ndovanofanirwa kutanga kuziva kuti kwaita mhirizhonga. SADC yozoenda kuAU.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vaimbove mumiririri weSunningdale, amai Margaret Dongo, vachitaura parunhare vari kuHarare. Imwewo nyanzvi yezvematongerwo enyika vanodzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr. Victor Chimutu, vanoti kumhanya-mhanya kwange kuchiitwa nehurumende yavamunangagwa ichitumira nhume kunyika dzekunze kunotaridza kuti utungamiri hwenyika hwave kuona kuti African Union yave pedyo kutora matanho nechimiro chiri munyika.
Chanyanyonetsa muZimbabwe ndechekuti ihurumende yemuZimbabwe iri kushungurudza atingati macitizens kana kuti vagari vemo. Zvino kana zvichinge zvasvika padanho rekuti hurumende ndo inoshungurudza vagari vemunyika, zvinenge zvakutarisirwa kuti SADC nana Africa Union ndo vanofanirwa kunge vachiuya kutaura nevana veZimbabwe, kwete nehurumende chete, asi kuunganidza mapato akasiyana-siyana wemachechi, wezvematongerwo enyika, mastudents, vashandi, kuti vayananise zvinhu zvifambe gwara rakanaka.
Muri kuona here sekuti African Union yati yatorawo danho raingatarisirwe nezvizvarwa zveZimbabwe kuti itore?
hapana danho ratingati ratorwa neAfrica Union rinorakidza kuti pari zvino vari kunzwa kuchema kwevana veZimbabwe. Chingatongova mucherechedzo wekuti pada pane zviri kuitika mashure zvatisingaone zvedu. Uono wekuti vamunangagwa pavakada kumhanya mhanya kuunganidza wemapato anopikisa kuti vati zvanzi tatanga hurukurirana. Ichichiratidzo chinoratidza kuti vamunangagwa vaiita izvi vachida kuzoenda kuAfrica Union kwavaenda nhasi kuti vanope chimiro chekuti kuZimbabwe takamboiti kwakambova nemhirizhonga asi pari zvino taakuita hurukurirana. Saka iyi inogona kuve iri nzira yatingati ya strategy yekuda kuti Africa Union kana iine kugunun'una kwainako ivo vanoti tarirai mone takaungana sevana veZimbabwe taakutogadzirisa zviri kunetsa munyika. Zvinova izvo zvisiri izvo. Ndinovimba African Union neSADC vanokwanisa kuona kuti nhaurirano dziri kunzi dzatangwa nezanup f kana kuti navamunangagwa hadzina chadzingakwanisa kugadzirisa munyika yeZimbabwe.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuBergen University kuSweden, Dr. Victor Chimutu vachitaura parunare vari kuSweden. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wekambani yeAmazon vaJeff Bezos, avo vanonzi ndivo murume akapfumisisa kudarika vamwe pasi rose, vari kupomerwa mhosva nebepa nhau reThe National Inquirer yekuvasvibisa nekuda kuvamanikidza kuvabvisisa mari zvichitevera kuchityidzirwa kwavo vachinzi bepanhau iri richaburitsa mifananidzo yavo vaine shamwarikadzi yavanonzi vanodanana nayo pamwe nekuburitsa tsambambozha dzerudo dzavainyorera shamwarikadzi iyi. Gakava rezvematongerwo enyika muVenezuela pamwe nekuparara kweupfumi hwenyika iyi zviri kukonzera kuti paitwe misangano yechimbi-chimbi nenyika dzemuSouth America pamwe neNorth America uye kunzwikwa kweumbowo hwezviri kuitika mudare reCongress muAmerica. Vamwe vadzidzisi vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzodzokera kubasa kana hurumende isati yavapa mari yavari kuda, kunyangwe vari kuchichidzirwa kuti vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, amai Betty Munonyara, avo vasiri kuenda kubasa vanoti sezvo vachimiririrwa nePTUZ vachanzwa kwairi kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, kwete zvekunzwa kuhurumende.
Tine takunzwa kumaorganization kuti ndovari kutimiririra kuti zvakamira sei. Kana vachiti tigare tichagara kumba kusvika zvanaka, kana vachiti tidzokere kuchikoro tichadzokerawo kumabasa edu. Hatisi kudzokera kumashure kusvika vagadzirisa zvika zvanaka, nekuti munhu wese ari kuda mari, kunyange ivo vari kumabasa vacho nevavo mari vari kutoidawo.
Amai Munonyara vanoti vadzidzisi vari kuenda kumabasa vanotya kana kuti havana sangano rinovamiririra, nokudaro vanotya kuti vakadzingwa mabasa hapana anovamiririra.
Inhau yekuti vanenge vachitya kana kutomwa vana maorganization, asi hapana munhu wese hazvina kumirira zvakanaka.
Mumwe mudzidzisi vaClifford Manzungu vanoti hurumende iri kuda kuvachichidzira nekuti vachabvisirwa mazuva vanenge vasiri pabasa pamwe nekucherechedza masangano asina nhengo dzakawanda.
But ivo vakuru vari kutikanya because vanorecognize vanhu vasini inesusu.
Sachigaro wePTZ mudunhu reMashonaland and West vaAustin Mutapa vanoti vari kuudza nhengo dzavo kuti dzisatye kubvisirwa mazuva sezvo izvi zvichifanirwa kutaurwa nematare dzimhosva kwete hurumende, nekuti kuramwa mabasa kwavadzidzisi kuri pamutemo.
Chokutanga, munhu ari kutiti vasiri kuenda kubasa hamusi kuwana mari harisi dare redzimhosva, munhuwo zvake. Zvokuti isi tinotoshamisika kuti Dr. Hungwe ndo vakanyorera kana kuti chavo pa document yaya isignature chete bhozi deno kwachinzi incompetent the court of law iri kutaura kuti maticha hamusikuenda kubasa zvino munhu haisati zvambiswa kumatare ivo kana vachiona kuti maticha hasikuenda kubasa vanozivapo zvavanofanira kuita matanho anoita vanoaziva ngavaende nenyaya yedu kulabor court kwete kungotiudza nomuromo kunge tiri vakomana vemombe vanongonzi mangwana basa rapera
vamuchapa vanoti vadzidzisi vakawanda vari kuratidza kuda kuve nhengo dzesangano ravo uye vadzidzisi vakawanda vari kuvafonera vachida kunzwa kuti vachiri nhengo here
asi kuti vanhu vari kufona vachitoverifya kuti ndichiri memba here ndichiri memba here handiwo makurusi andiri kurisivha akawanda iwayo
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvedzidzo yepasi vapo mavhima kuti vachabata sei nyaya yevarairidzi. Asi mutauriri wepublic service commission Dr. Hungwe vakaudza vatori venhau nezuro kuti vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa vachabvisirwa mari yemazuva avanenge vasina kushanda mwedzi uno. Mune zvimwe zvikoro kubulawayo nedzimwe nzvimbo vana vechikoro vari kuswera vachitamba kunhandare vadzidzisi vari mumba yekutandarira kana vari pachikoro asi vasingaite basa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya iyi masangano evarairidzi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe Teachers Association adaidzira musangano wechimbi chimbi manheru ano pakati pawo nehurumende kuitira kuti agadzirise dambudziko riri muzvikoro. Masangano aya anoti remangwana rawo richaziviswa mushure memusangano uyu. Varairidzi vakatanga kuratidzira musi wakukadzi 5 vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa nehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti musangano uyu wabudirira here kana kuti kwete. Sangano rinozviti Citizens Forum rinoti richaratidzira kumahofisi yemuzinda weAmerica, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neCrisis in Zimbabwe Coalition. Sangano iri rinoti harina kubatwa zvakanaka parakasvitsa nyunyuto dzaro kumahofisi aya. America inoti haina chekutaura pamusoro pezvataurwa neCitizens Forum. Rutendo Mawere anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau, mukuru musangano iri vaAlex Kakanje vati vachatora matanho kumasangano aya sezvo vari kutsutsumwa nekutambirwa kwavakaita pavaendesa tsamba dzenyunyuto kumasangano awa. Citizens Forum yaudza vatori venhau kuti inofungidzira kuti masangano aya akapeshedzera mhirizhonga yakaitwa mwedzi wapera. Vagakanje vati vachanyora zveimwe tsamba kumuzinda weAmerica kana izvi zvikasashanda vozonoratidzira. Vagakanje vatiwo vachatora matanha vasina kutsanangura kusangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asiwo mumusangano mumweyo, Vagakanje vabvumawo kuti Zimbabwe inoda rubatsiro kubva kuAmerica.
Tinokurudzira ushamwari notinoziva kuti nyika yagone kurarama iri yoga isina dzimwe nyika dzinobatsira. Ivo vanaAmerica ndidzo dzimwe nyika dzinokwanisa kutibatsira kuti tibude mumatambudziko atiri. Ndokusaka tichiona ingave hurumende iripo nhasi iri chiedza nepainogona napo kuti iite ushamwari neAmerica. Tiri kuzvifarirawo isu civic society, tiri kuti ngazvienderere mberi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaTaban Moyo vashora sangano iri vachiti rinofanirwa kushanda kurwisa matambudziko ari munyika kwete kuswera richitaura zvagodo natsuro.
Donzo remufamba kwavo uye nezvavari kuita hazviratidzi vanhu vane zivo yekuti nyika iri pakamira sei maererano nekushupika kuri kuita vanhu, uyezve nekuti iyo pachayo nyika iri kurwisa zvikuru kuti iwane chimiro chakanaka kunze mushure mekunge paitika nyonga nyonga yakazoita kuti vanhu vazhinji vakuvare, vazhinji vashakirwa neupenyu, uyezve nekudhingurwa kwemasaisai. Ndozvinhu zvavanofarwa kunge vachitarisa kuti zvinogadziriswa sei kuti nyika ienderere mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumasangano adomwa neCitizens Forum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tawana zvemukana wokutaura nemuimbi Thomas Mapfumo Gandanga.
magadi yenyu inidini Thomas Mukanya mapfumo ava ndiri pangu magadiwo
kanya tirikuona apa rizvino manga muine mashows amanga muina we imomo muZimbabwe akafamba sei
aiwa mashows ainakidza zvikuru
panga pane nyaya dzanga dziri kubuda apa Mukanya dzikuti Mukanya vaburitswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudiko ikoko
ndakagoburitswa mumba pane wandakasainirana naye here nenyaya yemba inina amone kuti zvinonetsa izvozvo zvine namapromoters kana manager wangu ndo akatsainirana macontract inini ndineiwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo
saka pari zvino apa muri kupi manje
ndiri kumba kwandiri kugara kuno kumount pleasant
ehe nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara
kuglenlawn
kuglenlawn
kuglenlawn ndokwatava tiri taigara ikoko nekuti ndokwatava taiswa napromota aipromota mashows iwaya tau tine show yekuchitungisa panzvimbo inonzi tanza uri musefriday saka tabva kumba kuya kuya taakuenda kushow inini andakanganwa zvimwe zvinhu zvandakanganwa kumba ndobva ndati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa tasvika kumba tosvika pagedhi toridza bhero zvanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwa napromota promota haana kubhadhara imba amai vemba ivaida $1,600 promota wacho saka akanga asina kubhadhara amai ava ndobva ndafonera honorable chasi ndii deputy minister kune mugovernment iripo ndinomuita munin'ina saka ane imba yake yakataturn into a lodge saka ndobva ati mukoma hazvina kuipa munouya ndonokuratidzai kwamunogara kwagumba kwangu kwandakabva iye zvino yaaloji iye akazotipa pekugara ndokwandiri kwandiri kutaura nemi ndiri izvozvi
kuamerica muri kudzokera riini mukanya
tiketi rangu ranga riri semusi wemande but nezvazva urongwa hwaitwa ndanzi ndaakukwira musi wechina
tinotenda chikwata chedynamos chapedza kuvaka chikwata chacho chemwaka uno ichi chichazivisa zviri pamutemo Premier Soccer League Michael Kariati anoti panyaya iyi
Kembare yaunganidza vatambi vakawanda vechidiki vasina mukurumbira avo murairidzi wavo Lloyd Chugove ane chivimbo chakasimba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhabvu Chugove anoti ari kuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo yemutambo achiti iye ari kuda kuunza vatambi vatsva mudariro Dibare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC asi Chigove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe kusanganisira Edward Sadomba uyo achamba kuSudan Archibald Gutu aive kuSweden kudzanai Demere uyo Dibare yakatenga kuHarare City Edward Mungu kubva kuHerentals nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzisira kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chigove agadzirise zvavakaona mwaka wapera
the coach is to pull up his socks yes to pull up the socks to get the team haina kumira musha haina kumira musha zvachose it needs to be revamped defense strike force in the...
asi vakwaedza vachaona chikwata cheDimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera sezvo Chigove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza Emmanuel Jalai Rodwo Mhlanga Jerome Nyatenge Joseph Mtembedza Tanaka Chengeta Munyaradzi Chipo Tatenda Hapazari Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino
Dimbare this time inogona kuhwina because zine vanofanira vechidiki plus mazuva anobhurira chidiki ndiri kuti asi ndokurudzirwa kuti asi kurinakidza tikuona tichihwina itora trofi
Chigove pachake ari kutarisira kufadza chaunga chinotevera chikwata ichi icho anoti
tinotenda kuna Michael Kariati abatishitsa kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.